Nyange azvo pange paine kupembera mumapepa nawo nedzine venyiro dzehurumende kuti Zimbabwe ichawana rubatsiro rwezvikwereti zvemari inosvika mamiriyoni mazana matanhatu emadhora ekuAmerica kubva kuBotswana. Izvi handizvo zvaitika nhasi sezvo mutungamiriri wenyika yeBotswana Vamokwetsi Masisi vazivisa kuti vabvumirana chete kuti rubatsiro urwu runge rwuri rwebhiriyoni remapula. VaMasisi vati zvizhinji pamusoro pechibvumirano ichi zvichaziviswa munguva pfupi inotevera. Apo vaMasisi nechikwata chavo vange vari muHarare, bazi renyika yavo rinoona nezvekutengeserana nedzimwe nyika razivisa kuti mari iyi ndeyekubatsira makambani ekuBotswana anoda kuita mabhizimisi muZimbabwe, uye Zimbabwe inofanirawo kuisa hwaro hwekuti mabhizimisi aya haasi kuzorasikirwa nemari dzavo muZimbabwe. Bazi ratiwo kuti chibvumirano ichi chinge chichitanga kushanda chinofanirwa kutsigirwa neBilateral Investment Protection and Protection Agreement pakati penyika mbiri idzi. Vanongora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vaMasimba Kuchera vaudza Studio 7 kuti izvi zvinoreva kuti hapana chasanduka sezvange zviri kutaurwa nemapepanhau ehurumende.
Kana Zimbabwe yakwanisawo kuwana mari kuti makambani ayo anogadzirawo zvinhu kuBotswana, ukama huchienderera mberi, kwete kuti tingotarisira kuti Botswana ndo yaifanira kuti tipa chete. Zvazvinorevawo ndezvekuti bembera rairohwa nemapepanhau ehurumende kubva muvhuro vhiki chitanga kusvika iko zvino rinenge rambozorodzwa, nekuti zvinoratidza kuti vanhu veBotswana vari kuti ngatisimudziranei chitanda ichi, kwete kuti tivatarisire ivo kuti vatisimudze nekutinyorera kubva mumadhaka. Isu takatizete kugara pasina zvatiri kuita.
VaKuchera vati zviri kutaurwa nebazi rezvekutengeserana rekuBotswana zvinoreva kuti hurumende yeZimbabwe inofanira kushanda zvakasimba kuona kuti chibvumirano ichi chashanda. Nyanzvi munyaya dzemabhizimisi varoi magoshongwe varatidza kusafara nemanyepo aiburitswa mumapepanhau ehurumende nhaurirano pamusoro pechibvumirano chemari ichi dzisati dzapera.
Zvinotinyadzisa kuti timhanyire mberi tichionekwa sekunonzi tiri kuunza mari munyika. Kaunti dzimwe nyika dziri muno muAfrica dziri kutipa rubatsiro rwatiri kuda mukati meekonomi yedu. Zvinokosha kuti tishande nesimba kugadzirisa maitiro atinoita nemarongero atakaita mafambisirwo ezvemabhizinesi.
Vaendera mberi vachiti zvakakosha kuti hurumende imbomira zvekurova bembera pamusoro pezvibvumirano zvainenge ichironga, asi kuti iite basa rinoonekwa kuti upfumi hwenyika husimukire.
Hatidzokei muno mumusha tigadzirisane, tigadzirise maitiro atinoita. Iko zvino zvinorwadza kuti uone kuti mamwe mabhizinesi akazvirongeka zvakanaka anoda maexport payment anotora mwedzi isingaverengeki kuti awane maexport payment. Hazvishandi, hazvibatsiri, tiri kuti tichemera foreign currency. Kune munhu anoda kuexporta zvinotora makore kuti awane export license. Saka izvozvo zvinhu zvidiki diki zvatiri kutadza kugadzirisa zvingatori mari yakawanda, ndozviri kutidzosera kumashure. Environment ngaikwanise kuvandutsiwa ibvume kushanda ibatsire mabhizinesi emuno neekunze. Zvino kana isusu vemuno mabhizinesi tichiomerwa, kove kuzve vachazodi.
Bato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance rashora manyepo ehurumende ekuti yainge ichazowana chikwereti chemamiriyoni mazana matanhatu emadhora kubva kuBotswana. Mumashoko avaburitsa nhasi, mutauri webato iri vaJacob Mafume vati manyepo aya haana kusiyana nemamwe anogara kutaurwa zuva nezuva kuti hurumende iri kusaina zvibvumirano zvichaunza mari kunyika, asi pasina chinobuda kana kuti ari manyepo chete. Vanoti hurumende inosungirwa kutaurira vanhu chokwadi, kwete manyepo. Zimbabwe neBotswana dzasainirana zvibvumirano zvitanhatu munyaya dzakaita sedzidzo pamwe nezvicherwa, uye musangano mumwe wakaita sewaitwa nhasi uchaitwa kuBotswana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.